Varimi ava nevamwe vakaenda kunyika dzakafanana neZambia, Malawi, South Africa, Mozambique uye Nigeria. Vanoti havazi kuzodzokera kuZimbabwe sezvo zvinhu zvisina kurongeka munyika. Mumwe murimi vaDean Hunt avo vaimborima kumapuraza ari pedyo nedhorobha reBulawayo vasati vapotera kuBotswana muna 2006 kwavari kurima kumapuraza ePanda Matenga vanoti havadzokeri kuZimbabwe nokuti tsuro hapo nekaviri murutswa.
Vakatitorera zvese zvatanga tiinazvo, saka ndingadzokera sei kuvanhu vakadaro? Kana vakambotitorera minda, chinotadza kuti vatitorere zvekare chii?
Mumwe murima akabva kuZimbabwe ari kurima kumapurazi ePanda Matenga aya vaEdward Cumming vanoti Zimbabwe inoda hurumende isingaite uori sezviri kuitwa neZANU PF kuti ikwanise kukwezva vana muzvina bhizinesi.
Kunofanirwa kurwisa uori muhurumende zvine simba, nekuti ndizvo chete zvingaita kuti Zimbabwe idzose mukurumbira wanga uripo mune zvekurima munguva pfupi.
Vakaming vaenderera mberi nokuyambira hurumende yava Munangagwa kuti isunge dzisimbe kana ichida kukwikwidzana nehurumende yava Mukwesi Masisi weBotswana mukukwezva varimi ava munyika.
Ruzhinji rwevari kurima pano vanobva kuSouth Africa neZimbabwe, uye hurumende yeBotswana inobatsira zvikuru nemari kuti tikudze mabhizinisi edu.
Mukokeri wesangano revarumi vechichena reCommercial Farmers Union of Zimbabwe vaBen Gupin vaudza Studio 7 kuti varimi vakachamirira kuzadziswa kwevimbiso yakaitwa nehurumende senzira yakusimudzira bazi raimbove musimboti wepfumo yenyika.
Zvinonetsa kuti nditi varimi vangani vakadzoka munyika kubva pakafa vaMugabe, nokuti vanhu havasati vaona kuti takananga kupi chaiko.
Nyanzvi munyadza zvopfumi uye vari mudzidzisi paUniversity of Botswana vaPeter Mzavazi vaudza Studio 7 kuti kuimbiswa muripo kwakaitwa nehurumende yava Munangagwa inzira yekukozva varimi. Asi vaMuzavazi vanoti kuedza kwava Munangagwa kuvandudza upfumi hwenyika nekudzosa varimi vechichena kuvaraidza nguva kuti anzounoriva, nokuti chinokanganwa idemo asi muti wakatemwa haukanganwi.
Zvinhu zvekuti zvinonetsa ende hazvifii kuti panguva yatiri zvingafe zvikaitika. Kukwira gomo kuti usvike pamusoro makore. So vanhu vaiva naivo kuti uvachinje pfungwa chimwe chinhu chekuti chinonetsa, chinotoda kuti Mwari apindirire.
Kune varimi vechichena vanodarika zviuru zvitatu nemazana mashanu vakabuda munyika vakanopotera kunyika dzakasiyana-siyana zvichitevera mhirizhonga yakaitika paitorwa mapurazi nechisimba nehurumende muchakabvu Robert Mugabe. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.